Kuti ukwikwidze musarudzo dzeCentral Committee unofanirwa kunge wagara mubato kwemakore gumi nemashanu uye mashanu acho uri muutungamiri hwedunhu guru kana kuti provincial executive asi munyori anoona nezvegwara remusangano vaMike Bima vaudza vatori venhau kuti pamisangano yayo mazuva maviri apfuura Politburo yakatora danho rekubvumira vamwe vasina nguva yakakwana mubato kuti vapinde musarudzo idzi
chiita nyaya yokutarisa province neprovince tichiona vanga vanzi vafaniri kumira nevaya vainzi havafaniri kumira pazvinano zvatati nazvo taiva neveprovince vakasangana vachiita marecommendations avo nemacomments avo
vamwe vakapiwa mukana wekukwikwidza mushure mokurambidzwa vanosanganisira amai Chidoma Diwa vaRaima Chingura amai Patricia Kashande kumanikaland vaJavulani Mpetu kumasvingo vaTerence Mukope navaBright Matonga kumashonaland east vabima vatiwo
vewomen's quota vane umira vega vachisarudzana pachavo asi tinoti paya panenge pamira vaviri vatatu tinotarisira somusangano kuti vaya vanenge varivo vakuru mumusangano pavaviri kana pavatatu mumwe wacho mukuru ndiye unoenda mberi
vabima varamba kutaura mazita evanhu vakarambidzwa kukwikwidza vachiti vazhinji vavo havasati vaziviswa vabima vanotsanangura kuti handi nhengo dzese dzebato dzichavhota musarudzo idzi
vanovhota ndovaya vaya vabati vezvigaro vari kumaparty district kwedu vemain board veyouth vewomen nevemawar veterans
pane vanhu vanodarika mazana manomwe nemakumana vari kukwikwidza kuda kutora zvigaro mazana matatu nezvina zvecentral committee vamunangagwa vachadomawo nhengo dzedare repamusoro repolitburo kubva pavanhu vanenge vasarudzwa kupinda mucentral committee vanoongorora magariro akanaka avanhu vatendai Ruben Bofana vaudza studio 7 kuti kunyange hazvo ZANU PF ikave neutungamiriri hutsva hwecentral committee nepolitburo havaoni zvichishandura magariro everuzhinji munyika
saka zvekuti isusu tiri kufungiwo tiripo ipapo pakuti upenyu hweduwo huite nani hatibhofungu tinongotaurwa pamuromo tinenge tiripo zvinonzi muromo hauzarirwi nerwizi tinenge tichinzi toda kugati vanhu vagare zvakanaka toda kuti zviite zvakadai zvakadai asi kwete tisade kunyeperana izvi ndezvemasimba evemuzanu PF vari kuda kutonga
ukuwo vanongora nyaya dzematongerwo enyika vachishanda neAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vatiwo havaoniwo vatungamiriri vatsva mucentral committee nepolitburo vachishandurwa gwara remutungamiriri webato vaEmerson Munangagwa
nyange kwabuda vakaita sei havanenge vasina simba rekuudza mukuru wenyika mukuru webato racho zvekuita zvekuti iye ndiye anenge ari mukuru waro achitaura zvigatifambei chakadai saka ndezvekungoti tinozongoonawo kuti pamwewo kana taona kuti zvine zvazobuda nekumberi ikoko vasarudzana zvazodii ndopatingazoona kuti pane shanduko yazvingaiti here asi semamiriya zvakaita mukuru webato ndiye anopa ugwara nekuti takufamba takadai
zvichakadai mutauri wezanu PF Chris Mutsvangwa vati bato ravo riri kupinda musarudzo rakabatana
musangano wedu ndewedhemokrasi yatakarwira muhondo ndo zvichaitika pamaelections amangwana hatisi kuboo nekadzi kwekuti pane chingatadzisa kuti maelections afambe zvakanaka congress yedu ine team yayo inotaura kuti tiri kuda kuti vanhu vemuzimbabwe vapunduke zvekare pasina anosiyiwa
vamutsvangwa vati izvi ndizvo zvakatosungwa nezvikamu zvese zvemusangano chemadzimai chevechidiki nechevarwi verusununguko ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.